varimubvira ndopakapfuura nepadombo chiombo mashoro. Zvinenewo zvaiitika vanhu vakaungana pachipiswa matai but mapurisa anga asati auya. Mapurisa anonzi akasvika varipo pavatiza vachipinda mugombo kana mbiziva ndomakakurirwa marondera kana mbiziva gomo rekucheri marera
hongo
ndomawakapinda mugomo achibuda murodhi because murodhi mamusafambi kwere kukrosa kuti vaende mutaun neta indrichadzi. Saka pavakakwidza mugomo anzi vanga pakadzwa matega saka vanenge vakatisaririrei kumashure pene vanhu vaitiza vari pavakasara kumashure ndohanzi ndopavakangopfuurwa nekuti mapurisa here kana kuti masoja but varikutaura vaivepa rokuti mupurisa ndopavakavega ipapo vari kuvasara kumashure ndobva zvatongodhaka ipapo.
Saka vakabva vafira panzvimbo here kana kuti vakatakurwa vachiendeswa kuchipatara?
Kune vari kutaura manji tasvika hedu pasini pacho saka vunziwo vanhu vaivepo nemaneighbors vemunhara epadomutombo vanhu vaitii vaivepo madzimai mamwe akatiraona chitiitiro. Madzimai ari kuti mapurisa aive pamberi pavo vanhu pavaitiza bozaitawo pepamba pavo vari kuti mupurisa anenge akaudzera munoti ndiyani wavo ndishevhera ndiyani vanhu pavaitiza kuchipfuura kuanzi anenge aisada kupfuura oti chiamenosa paakaudzwa kuchipfuura nemukuru wavo hanzi akabva apfuura akabva atonanga sekuru bvaavapfuura hanzi avapfuura ndopava vanhu pavakada unotraya kubatsira hanzi pavakapfuura havana kudonhera ipapo anenge akarova fisted bvavadona vadona mbva vakaenda kugwesha vachikambaira hanzi vaakukambaira vanhu vakadaudza unobatsira mbva vakandirwa matiegazi vanhu vanhu mbvavawedzera kuitiza. Saka vakutaura vari kuti hanzi vakangosvika mapurisa mbva atombomira ipapo vanhu vamheno vanga vamira vachiitei mbvavazovatora mbva vaisa mumota isusu onei kufamba kwatikaita maripoti tichikonfirma patikanzwa kuti munhu weda apfuurwa tikaenda kuchipatara taenda kuchipatara ndopatikanobvunza kuti tine munhu wedu atiri kuona tikunzwa description kunzi pane nhu apfuurwa edescription yemunhu wani yemunhu wedu vakamboda kutsikatsikawo ndopatikavabudisira pasipoti tipi zita rake mberi saka kuchipatara vatione zita neeji yake zvese zvikanzwe ndosariri kunoka kusati kwanisi kupfuura dhia yemunhu wacho kana mumaoko emapurisa mbatangoti hatitangoziva kuti ndii here saka ti auya nguvai auya kuemergency here kana kuti auya kumochari zvikanzi atongoya ichimochari anobvira auya kuemergency auya atoshaya kutati nguvai zvikanzi auya kumawani chibvunzwa payakaitika yenje yaitika kumaten makupeni saka hamhenoti pakatisapa chii chaiitika kuti vanga varipi kana kuti chii zvirozva kuti havana kuunzwa kuchipatara kana kuita sei saka ndopatikazongotrayo kuti tifambise mapepa zvakunziva kuti wapostmortem nechichi mbatangotrayo kuti mapepa anhingirikini afambise vakangobatsirwa navamwe vakatibatsira kuti zvitwe zvekukasikwa ndomba zvatongopera zvakadaro vatazopiwa bodi timosmotem yaitwa ichinge varadzikwa vatoradzikwa nhasi vaenda kumusha bcause nezuro vakaenda nezuro kumusha nhasi ndepavatoradzikwa
kumusha ndekupi
kumusha kuchimanimani
saka iyo postmortem yacho yanga ichiti kudii
ana sekuru vahombe ndo vakaenda but vanenge vari kuti hanzi vakangonyorwa kunzi kucheka vauraya
saka vasiya vana vangani
kune vana 2 mumwe wacho mucheche asi vatapesuka gore